Mirira akaita zvinhu zvora nazvinhu zvamuka zvakamira zvakanaka nokuti mapurisa nezuro akatumirwa akarara akagadha chipatara cheatridge zvato chipatara chehombe hombe uye futizve tikaona zvemukuru wechipatara cheatridge view achitaura nauye kuti kana vanhu vane zvichemo zvavo vanofanira kuti vazviunze kumaofisi kwete kuuya kuzokanganisa varwere vanouya kuzorapwa nokuti iye akanga achitaura achiti pakangouya timu yevedhudhula vachivhiringa varapwa ende futi zvemuzuva ranhasi taonazve gorokota rezveutano baba vajoe pahla vachienda kuatridge view kundosangana nevagari veko uye futi nevechipatara vachisimbisa kuti vanhu ngavashande nenzira yekumashandiro vanoita yekushanda nayo nokuti ivo avedhudhula vakanga vachitaura naye kuti vasina mapepa kana vachiuya kuzorapiwa vanofanira kuti vabhadhariswe mari kana vasina mapepa.
Tiri kunzwawo kuti vebato reeff vabatsiranawo pamwe chete nemapurisa mukudzivisa vechikwata cheoperation dhudhula, zvaafamba sei?
Isu vatinoziva kuti bato reeff rinotungamirirwa nababa Julius Malema nguva zhinji ibato rinomira nevanhu vekunze kunyanyanya vachidzama kutsvaga runyara nokuti ivo vanoti hatifaniri kurwisana tiri vatevo pachedu. Saka kuona eff ichienda kuchipatira cheatridge view nezuro kanokuonekwa kwavo muzuva ranhasi zvinhu zvanga zvakanaka zvikuru zvinoratidza kuti vanhu vasina rusarura.
Kweivo vepachipatara checalafong hospital vari kubatawo sei varwere vekunze kwesouth africa?
Muchipatara ichi ndichitarisa nedzimwe nguva patinombopinda tichindetira minamato vamwe varwere, maonero andakaita ndinoona vakuru vechipatara vashanda nenzira yakanaka, tisingazivi kutiwo dzimwe nguva apo naapo nokuti kana vamwe vanonge vane mweya wavo, asi kana tichiona vakuru vachikurudzira kuti vanhu ngavashande nesimba, vanhu vanofanira kuti vashande nesimba. Saka handioni riri dambudziko rakanyanya vanhu vano vanokubatsirika.